manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musuwe mugovera chikunguru 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Oto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuirana kwakuripo ndeko kuti vachange vachibhadhara royalties vachishandisa power station. Zvakangofanana nekuti unongo uchigara pamba yangu iwe uchibhadhara rent. Tingati ndo ukama hwanga huripo makore esaya.
Guta reburawayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZESA iyo inogadzira magetsi munyika. Hurumende inoti pane vanhu makumi mashanu nevana vakaenda kumaQPN Netball World Cup iri kuitirwa kuBritain. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Guta reburuwayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZESA iyo inogadzira magetsi munyika. Kanzuri yeburuwayo inoti icharamba yakatsika madziro paurongwa hwehurumende hwekuda kuputsa zvivakwa zvayo zviviri zviri pagwenya remagetsi anobva mumarasha. Nezuro pakamboita kupesana kukuru pakati pekanzuri yeburuwayo negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis pamusoro pedanho rehurumende rekuda kuparadza zvivakwa zviviri izvi. Meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vanoti vakatokwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva sezvo zvivakwa izvi zviri zvekanzuru yeguta ravo. ZESA inonzi iri kuda kubvisa zvivakwa izvi ichiti zvinogona kudhirika zvega zvikakonzera njodzi. Asi vaMuguni vanoti izvi hazvisi kuzoitika nekuti zvivakwa izvi hazvisi zveZESA. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vakuru veZESA kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabata vaMuguni kuti tinzwe pamire kanzuru yavo.
Chiteshi chemagetsi chepaBulawayo ndecheguta reBulawayo chakavakwa makore tingati kubva 1947 kusvika 57. Saka guta reBulawayo ndiro tingati muridzi wechiteshi ichi. Takazoti mukufakoko pakachinjwa mutemo wokuti vanobvumirwa kubika magetsi chete iZESA. Tikati pakachinjwa mutemo weElectricity Act ndo pakazobvumidzwa ZESA kushandisa chiteshi chemagetsi chepaBulawayo neguta reBulawayo panguva iyoyo. Zvino tazoti nokufamba kwenguva nekuti ZESA inofanirwa kuti ive ichibhadhara atingati maroyalties kuguta reBulawayo. Saka tagara tine gakava riri kunetsa gara riri mumatare pakuti ZESA yange ichiti haifaniri kunge ichibhadhara rendi pakushandiswa kwavari kuita power station.
VaMuguni, pakatora ZESA masimba ekushandisa chivakwa ichi pakaita kakuwirirana here kakanyoreranwa pasi?
Kuwirirana kwakuripo ndeko kuti vachange vachibhadhara maroyalties vachishandisa power station. Zvakangofanana nekuti unongo uchigara pamba yangu iwe uchibhadhara rent. Tingati ndo ukama hwanga huripo makore esaya.
Saka veZESA ava varichiri kubhadhara mari here?
Vari kutingati vari mumashure zvinosiririsa nekuti kutaurira kwatiri kuita izvozvi mari yavo yavasati vabhadhara iri kusvika mamiriyoni emadhora.
Pamutemo chivakwa ichi pari zvino tichitaura kudai chiri muzita rani?
Chivakwa ichi tingati chichiri muzita reguta reBulawayo kunze kwokuti vakazoenda kudeeds office vakanoita inonzi endorsement nechirungu kunodhindisa matitle deeds kuti ave edu, asi anenge achiri muzita rekanzuro yeguta reBulawayo. nekuti izvo zvinotaura kwandiri kuita tine tato didi ratakabata risina kana kudhindwa. Ivo vakangonodhindisa didi riri kudid office asi ratinaro rakachena tichinaro richingodaidza kuti tisivaridzi vechiteshi.
Urongwa hwatakanzwa minista chasi vachiti izvo chivakwa ichi chinofanirwa kunge chichiputswa, imi makanga maudzwa nezvazvo here?
Tingati zvinoita kuti tive nehasha pamusoro penyaya iyi ndeyekuti zvese izvi taizviona mumapepa nawo isusu tisina kuudziwa zviri tingati pamutemo, sekunge iwe uchiti uri kuda kuita maimprovements pachivakwa chomuridzi, iwe muridzi ongoona zvichibuda mumapepa nawo asina kuudziwa zvepamutemo. Saka takatanga kuona bepa richitaura kuti vari kuapplya kuti vapiwe license itsva ye 20 years yekuti vakwanise kuramba vachibika magetsi paya kwemakore 20 anotevera.
Vamuguni, mati imimi nyaya iyi iri mumatare edzimhosva yasvika papi?
Takaendesa nyaya, sezvo ndataura kuti pane nyaya yetaro didi redu rakaendozwa rakadhindwa tisingazivi, ndora nyaya takaendesa kumatare edzimhosva kuti aiwa ndange ndakabata chinhu changu asi ndabvutigwa tiri pamutemo. Ndinokumbira kuti ndidzoserwe chinhu changu nokuti ndichine matsamba anotaridza kuti chinhu ndechangu. Ndo zvatakaendesa kumatare mwedzi miviri yapfuura. Saka tichakamirira kuti nyaya iyi itongwe yekubvutirwa kwakatakaitwa, tingati kana kuti yekutorerwa kwatoda kuitwa. Ndo pazouya nyaya iyi takuona futi mumapepa zvakare kuti aiwa pari kuda kupanzwa tingati mipongoro miviri kuti pasare mina, miviri ibviswe nekuti iri kunzi haishina kumira zvakanaka, ingangopwanyika panguva shoma iri kutevera. Isu tisingazvizivi nokuti vanhu maengineers edu haana kana kumbowana mukana iwoyo kuti atiudze isusu, nokuti vanoripota kwatirika kuti aiwa chivakwa chakati hachisina kumira zvakanaka. Isusu maengineer edu haazvizivi zvese izvozvo.
Avo vanga vari meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vakaudza Studio 7 nezuro musure memusangano wavakaita nekanzuru yaBulawayo kuti chinangwa chavo chavakaitira musangano uyu chaive chekuti vaonesane.
Vataura maonero avo vanga vasina information. Ndauya neinformation ndati ngavapiwe mareports ese zesaishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association. Saka ndikutarisa kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya. Tikadhirika chinhu icho tichapaza mamwe makambani, tichauraya vanhu vanenge vashanda imomo kana vari kuzvifambira. Saka ndaitira kuti tiuye tinyatsovaonesa tozoenderera kumberi.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vachitaura nemutori wenhau weStudio 7 Taurai Shava vari muBulawayo nezuro.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti pane vanhu makumi mashanu nevana vakaenda kumakwikwi eNetball World Cup ayo ari kuitirwa kuBritain. Chikwata cheZimbabwe Netball Team chakasvika nezuro muBritain kwakare. Pavanhu ava hurumende inoti pane vatambi vechikwata cheZimbabwe Netball Team makumi maviri, vamiriri vehurumende vana, nyanzvi nomwe dzichange dzichibatsira vatambi ava pamwe nevakuru vakuru vatanhatu vanobva kuZimbabwe Netball Association. Vamwe vasina kudomwa kuti ndevanani vari muchikwata ichi vanosanganisira vatsigiri vechikwata ichi pamwe nevatori venhau. Nyanzvi munyaya dzezvemitambo nemari dzinoti hurumende haifanirwe kunge ichishandisa mari yakawanda yekutakura vanhu kuenda kunze kwenyika vanodarika huwandu hwevatambi vanenge vari kumakwikwi aya. Nyanzvi idzi dzinotiwo kuita kwakadai kunoratidza kuti hurumende haisi kukoshesa nyaya yemari iyo iri kunetsa panguva ino. Studio 7 yakundikana kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe zvizere divi rehurumende panyaya iyi. Asi tabata mukuru anoona nezvezvirongwa muusangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iyi yatondikatika madzo pandainzwa, zvinotorwadza nemamiriro akaita nyika mazuva ano tiri kuona kuti tiri kushaya chinhu chese muno munyika ende tiri kutaurirwa nehurumende kuti inguva yekuti tisunge dzisimbe kuti zvinhu zvakaoma foreign currency mazuva ano hakuna mafuta emotokari haasi kuwanika gorosi chaiye kuimporta dzimwe nguva inobonetsa zvinzizvo foreign currency hapana saka mari yekuzoti inenge ichishandiswa kuendesa vanhu vakawanda kudaro kunosapota netball team kureko kuunited kingdom ndinoshaya kuti tinenge taiwana kupi sezimbabwe ndofunga kuti nguva yanga yadarika yekuti tiite mapriorities edu kuti ave mugwara chii chatinokoshesa ehe team yedu inoda support kana ingave nhabvu ingave netball ingave rugby ingave cricket asi tinobotanga tatarisa homwe kana isusu chaiyo sevabereki unobotanga watarisa homwe even kuri kusapota mwana wako chaiye kuti awane zvakati 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 zvimwe unomuudza kuti mwana angu ndakatida kukubatsira asi zvino mari hapana tinoda kukoshesa kuti titenge chikafu titenge zvakati titenge zvakati ndozvozvo zvinoenda kune nyika yedu zvakakosha kuti tisapote sporting tisapote vasikana vedu tisapote vakomana vedu asi nemamiriro akaita zvinhu munyika handifungi kuti tine dhora chairo US dollar rekuti tingaburitse tichitizvo ngatingoise hedu tingoenda kuengland kuti tinofara zvedu tichisapota netball
imi chamunenge muchipokana nacho chaicho ndechipi ipapapa nekuti hurumende iri kuti izvo pavanhu ivavava pane nyanzvi anonzi matechnical team experts vanomwe vanenge vachifamba nechikwata ichochi koitawo vatungamiri vanenge vakamirira hurumende vana imi chamunyanyopokana nacho chii ipapa vambofana
kana tichitarisa mapriority kana pane technical team ngatinoonei kuti vanokosha patechnical team iyoyo vari very essential vangave vangani coach kana maybe physio kana whoever else pane ivavo ngavaende kuhurumendewo apa panotinetse apa kuti chaunenge wanyanyofambira uchiti uda kunosapota chii hautingati vanhu vari essential kana ari munhu wehurumende azvipira kuti ari kuda kusapota vasikana vedu venetball kana vakomana vebhora nekunetsa kuri kuita mari aimemshuwa kuti vemuri hurumende anogona kuburitsawo mari yake mupoketi woti inini ndazvipira ndiri kuda kusapota timu yedu yenetball ndaburitsa mari yangu yemuhomwe ndekuti ndiri kuona kuoma kwakaita zvinhu munyika asi ndiri kutidzivawo kuti vasikana ava vanoda rutsigiro rwehurumende asi kana tiona kuti zvinhu zvakaoma munyika ndinofungidzira kuti vasikana ivavo kana vakomana vakaenda kuAfrica Cup of Nations vanenge vachinzwisisawo kuti mari hapana
mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari mukwekwe Zimbabwe The Voice of America yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Madeline Lorine takaruza avo vanova mumwe weavo vari kuronga mabiko ekupemberera mabasa ari kubatwa naamai Tererai Trent vesangano reTererai Trent International avo vanoita ivo mabasa ekubatsira vanotambudzika kumusha. Amai Trent vachange vari kupiwa ruremekedzo muNew York mwedzi unouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai takaruza. Mungatitsananguro nezvechirongwa ichi chamuri kuronga here?
Chirongwa chatiri kuronga mabiko ekupembera mumwe wedu mukadzi weku anobva kuZimbabwe vanonzi muzvare Tererai Trent avo vakapiwa chinzvimbo chakadzama chaizvo chekuitirwa mufananidzo webronze uchaiswa mupakati peNew York nevamwe vakadzi vane chiremerera vakaita sana Oprah Winfrey, Nicole Kidman Kate Blanchett vamunoziva kuti vakadzi vane vanozikanwa chaizvo nezvekuacta nezvekupembedza nekuita maprogramu evakadzi.
Chiitiko ichi chichange chiri kuitwa rini uye zvekupi?
Chiitiko ichi chiri kuitwa musi wa24 August, mapemberero kupemberera muzvareterai trend ari kuitwa musi wa24 August kuBloomfield, New Jersey. Asi kugadzwa kwestatue yake kuchaitwa musi waAugust 26, musi weunonzi International Women's Day of Equality kuRockefeller Center kuNew York. Saka isu sevakadzi vanogara munzvimbo ino yeNew York takaona kuti zvakadzama sezvo mumwe wedu asimudzirwa kudai kuti tipembere naye. Ndosaka takaronga mabiko aya ekuti tipembere naye.
Ndianani vari kukokwa kunge vari kumabiko aya uyezve vanenge vachida kuenda vanozvifambisa sei?
Tiri kukoka mhuri yese yeZimbabwe muzvareterai trend. Pavanhu vese vari kupiwa chinzvimbo ichi ndivo vega vanobva kuAfrica, ndivo vega vanobva kuZimbabwe. Saka isusu tinofanirwa kumirawo newedu anobvawo kwetu tipemberere naye. Naizvozvo tiri kukoka munhu wese wemuZimbabwe, munhu wese wemuAfrica anoda kupemberera zvakanaka izvi.
Vanenge vari kuda kuenda kuchiitiko ichi vanozvifambisa sei?
Tine Eventbrite invite iri paindaneti inonzi Tererai Trend Gala. Pane Facebook page inopa information, inopa zvichaitika pagala iyi. Takaronga mabiko ekuti kunenge kuine dinner, kwozoitawo vachaimba, kwozoitawo music, kwozoitawo zvichaitwa nevamwewo vanogara muno, vana zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinogara munomu zvichipemberera umwe wedu. Uyezve tichanzwa speech ichataurwa namuzvare Tererai Trend vameno kana paine vakambovanzwa vachitaura. Vane chipo chokutaura zvinokubata naivo nyaya yavo inotokubata pamoyo ukanzwa kuti vakasvika sei pakusvika kuti vapiwo chinzvimbo chavapiwa izvi.
Ndeapi mabasa anoitwa namuzvare Trend angaite kuti vanhu vadewo kubuda vachienda kunovaona vachitaura?
Vanoremekedzwa pabasa rekusimudzira madzimai. Ameno kana muchiri kurondera makore makumi akapfuura kuti vakatoenda paprogramu yaOprah, Oprah Winfrey Show, vachirondedzera stori yeupenyu hwavo yekuti vakakurira kumaruwa ndokuenda kuchikoro ndobva vapiwa mari yekuvaka chikoro. Saka vatori nechikoro chinosimudzira madzimai, chinosimudzira vana, vanasikana nevana vese. Vane organization yavo inonzi Trend International inosimudzira madzimai, inopa maideas ekuti madzimai asimudzike nekuwana zvinhu zvinongava paupfumi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Madeline Lorine Takaruza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunotipakurira nemusi wemugovera wega wega. Tosangana zvakare svondo rinouya nechimwe chirongwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives, chirongwa chamunopiwa naJonga Kandemiri nemugovera wega wega. Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekuwandudzwa kwemutemo wewanano kana wekuroorana iri kunzi Proposed Marriage Bill. Takanangana nechikamu 40 chemutemoyo kana kuti Section 40. Vakawanda vanonzi vari kunetseka kuti vanzwisise nezvemutemoyo, vamwe vachiti unokurudzira kubikwa kwemapoto kana kugarisana pasina wanano. Muhurukuro yedu tabata sachigaro wesangano repadare vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Ndino tenda shukuru kusangana ne miwa kandimiri ne watereri muzimbabwe na nyika yose.
Aiwa tino tenda. Vagoko wa nasi tati timbo kurukura tishitarisa neje mutemo kana biri riliku gadzirwa. Rino tarisa neje wanano kana kurorana marriage bill. Patiri kunzwa kuti rine chikamu chinonzi section 40. Chinonzi nevamwe chiri kupa kodzero. Kune vanhu vanenge vasina kuroorana asi vachigarisana inganzi nevamwe kubika mapoto vamwe vachiti dzimba diki kana masmall house. Makaunzwisisawo sei mutemo?
Ndanga ndichipinda misangano yandaichitaura pamusoro pemutemo iwoyu vanhu vachipokana ne some of the sections kuti aiwa izvi zvinounza bongozozo mumuri. Machurch ndikunzwawo kuti vari kutaura pamusoro penyaya iyoyi. I think simbisiso inofanira kuitwa ndeyekuti iko vanhu ngavadzidze kuva disciplined. Vanhu ngavarongeke. Kana wadecide kuti uda kuchata, ingomira nenyaya yemuchato wako waunenge uinawo. Kusaita nyaya yekuti wazoita mwana wako, wazoita mwana wako, and so on and so forth. Because zvinokonzera bongozozo mhirizhonga mumhuri nemunyika yose. Ngatitambe taura pamusoro pawo tiwane nzira yekuashandura kuti tidzokere pamurau wekare wanga uripo unoti murume mumwe chete, mukadzi mumwe chete, kana waita mhuri, mhuri yako ndo inobenefita iyoyo.
Asika vagokova vamwe vagarawo vachiti vanokwanisa kunge vachingoita ukama kana ushamwari vasina kuzosvika pakuita muchato, vasina kunge varoorana, vanhu ivavo vachizongopararana pasina mumwe anowana cheuviri kunyange paa pasina mwana. Hazvisi zvinozobatsirawo here pamutemo mutsvau?
Mutemo wakare unoti iwo makanga makashanda pamwe chete, saka govanai zvinhu sekuzviwana kwamakaita pamwe chete. Zvino kana murume mumwe chete ane mhuri dzakasiyana 3, zvinonetsa kuti uchoziya kuti ndechipi chinofanira kuenda kumhuri yakati. Saka zvinopedzisira zvaita kuti pave nekupesana mumhuri dzakawanda pamusoro peizvozvo. I think vanhu vanofanira kudzidzwa kuti tinofanira kuva nemalimits edu. Kana uchida kuroora, roora sezvazviri. Kana usingadi kuroorawo, ndizvozvowo, gara usina kuroora.
Vamwe vari kuti mutemo iwoyu unobvumidza kuti paite barika, kunyange wanga wakachata kukotuku. Ukazenge waita small house kana imba diki, zvakureva kuti zviri kurekonaizwa nemutemo. Munoona sei?
Ipapa again pane dambudziko rekuti mutemo haufane kuteedza unubu hwevanhu. Mutemo unofana kugadzirisa vanhu kuti vari vanhu vakarongeka. Kana mava kuti muri musociety nevanhu vasina kurongeka, ndachitawo mutemo inotora kusarongeka kwevanhu yokuita kuti kuve legal, then pane problem. Vanhu vanofanira kudzidziswa malimits avo and vachofanira kupuwa machoices kuti kana wada zvekuchata, unofanira kuchata nemukadzi wani. Hakuna kutindira kuchata wopedzisira wakutiudza kuti ndina vakadzi 5 ndoda kuchata navo. Unenge waunubu. Saka mutemo unofanira kuva wakarongeka, unobatsira society kuti ive yakarongeka, inobatsira mhuri kuti dzive dzakarongeka. Tibise unubu.
Muchitarisawo ramangwana, munoona here mutemo uyu uchipasiswa?
Unogona kupasiswa. Hango chetewo nyika yedu yakaita manyamamire nerongo. Tine zvinhu zvakawanda zvatiri kutandarisana nazvo zvinoita kuti vazhinji vedu sape nguva neenergy yatofanira kupa pakuti mutemo uyu usaregerwa uchipasa wakadaro. Kusarongeka kuri munyika kwakawanda kwekuti unogona kupasiswa, not because vanhu vari kuda, but kuti vanhu vari kushaya nguva yacho nemukana yacho yekuti vambokoncentrata kuita zvemutemo iwoyo. Because tine zvimwe zvekushaya fuel, zvekushaya chingwa, zvekushaya chii, zvese izvozvo zvinhu zvoda our attention.
Manga makateerera kuna vaJona Gokova vanove sachigaro wesangano rePadare muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda Jonga nechirongwa chawatipa. Totarisira zvakare chimwe chirongwa chaunotipa nemugovera wega wega. Ane mimi chirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League ya tambwa nasi. FC Platinum 1, Manika Diamonds 0. Ngezi Platinum yaita Mangange 1-1 ne Highlanders. ZPC Kariba yakunda Capes United 1-0. Chicken Inn yakwatura Mushowani Stars 3-1. Triangle yakunda Herendals 1-0. Ukuo Black Rhinos yaita Mangange 0-0 ne Yada.
Culture and his ways. A man who's given up all he was meant to be, just to make the world around him feel important. Simba mukaka usarunga mwana. Cheukira nzira ya wafamba uchakuona kachana. 'Cause it's gonna be a long way. Still I gotta make it someday. Talk about change, ndiwe. From nothing to something, I'm headed to the top. Yeah. Watenu la kure, watenu bakure. Shaka iti kashure, shaka sara kure. Watenu la kure, watenu bakure. Shaka iti kashure, shaka sara kure.
Remember where I'm coming from. All I know I'm coming home. So I guess I'm gonna check which cup of birthday and the present chat and on the future. I'm trying to look in the yacho iri blurry. Swing and keep up by the bye bye in the bye berry. Swing and shando sangana nazo imis really scary. Tenga titori pa tight, spunza gary. In indiri shining star, what's the move and go imi muri kupko. Kanan karasi kanda toka kunge skupko. Cherova kachigarana and imbo shushkwa. Niri mbeo isina kuchigarwa, ndinenge mawuskwa. I keep grinding, kushika zapatara. Patient face, nakashona kuchipatara. Watinu
bakure, watinu bakure. Shaka itika jure, shaka sara kure. Watinu bakure, watinu bakure. Shaka itika jure, shaka sara kure. Stop me now. Never lose your hope, no. Stay in your lane. You could have gone down for good day. Nothing's gonna stop me now. Never lose your hope, no. Stay in your lane.
Zandenge ndiri musango, kushita king, nditori mujango. We all got ghosts, but tukuruwa mabango. Uri munyama chete, kunge gango.
Watinu bakure, watinu bakure.
Boys.
Kure mumanzi wa Aishani uchuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Guta reBulawayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZesa iyo inogadzira magetsi munyika. Hurumende inoti pane vanhu makumi mashanu nevana vakaenda kumakwikwi eNetball World Cup ayo ari kutambirwa kuBritain. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzeNdebele.
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 6 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNekora ithi akulabubelo sobukhona. Umeya wakoBulawayo uthi sebesiya emthethweni laba ngokuphuthuma ukuyawucela ukuthi wenqabele ukudilizwa kwemiphochongo kamasipala waleli dolobho inkampani yezesa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association iNikora ithi akula mahluko kumbe ububelo uZulu abubonayo. Inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe ulokhethwe legatalala esehluleka ukuthenga indingeko zempilo ezifana lempuphu, ichukela, isinkwa lokunye okuchiyeneyo ngesizathu sentengo eqhubeka iphezulu. Lapho kulentengo ehlileyo iyabe yehle ngesilinganiso esincane esingatsho lutho, kutsho isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efidle Lancube.
Lo okhuluma ngokwehla ukhuluma ngalapho mhlawumbe abantu utshwana abathenga khona. Lakho akumangalisi ukuthi isitolo lesilane siyana sibe leseli kumbe kwehle lokho okubili lokuthathu, kuvele kuyenzeka kuzo zonke isikhathi empilweni. Kodwa kakutsho ukuthi into sekule nguquko esingayitshayela izandla sithi abantu sebephila kahle. Usizi lusesibe ukukhulu kakhulu phakathi kwesizwe, njengoba ngisho ukuthi isinkwe kasithengeki, impuphu ayithengeki, irayisi ayithengeki, lokho abantu abaphila ngakho usuku ngosuku kuyadula kakhulu.
Yipi inguquko Ncube ongathi isilethwe yikumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe?
Kayikafiki ebantwini inguquko, isesekulabo mhlambe abacungela ngezomnotho abangakhuluma ngalokhuyana, mhlambe bakhulume ngokuthengiselana kwemali esithi foreign exchange kumbe i-currency exchange rate engabe isetshenziswa ukuthi mhlambe ayisaqansi njengalokhuyana eyayikwenza njalo siyehlile. Kodwa ukwehla kwayo kakwehlisanga impuphu, ukwehla kwayo kakwehlisanga irayisi, ukwehla kwayo kakwehlisanga amaqandi, ukwehla kwayo kakwehlisanga ukhwakhu, ukwehla kwayo kakwehlisanga inyama, ukwehla kwayo kakwehlisanga ikhabishi lembhida, kakwehlisanga tamatisi, kakwehlisanga onyeni, akwehlisanga imali yokugada, akwehlisanga fuel, akwehlisanga impilo yabantu ilokhe isele iphezulu. Kwehla lezo zinto ye-exchange rate, kodwa intengo yezinto isale ilokhe iphezulu abantu baphakathi kosisi. Ngakho-ke inguquko lezo ezinye eziqanjwayo kazika finyelele empilweni yomuntu ophila nje oweZimbabwe, mhlawumbe sekukulabo abaphezulu akade bethengiselana ngezimali.
Nxa siqathanisa la sesikhathini kusasebenza imali yakwamanye amazwe, singathi lokho ekusifananela akukabi lomahluko kumbe izinto ziyazisoma ngamandla?
Izinto lokhe zomile, lokhe zime khona laphana akaziguqukanga. Yingakho ngisithi mina okuguqukileyo yilokho esithi i-exchange rate, i-foreign currency exchange rate. Nxa uqathanisa imali yaseZimbabwe leyaseMelika, leyaseNgilandi, leyaseSouth Africa, eyaseBotswana, yikho lapho oguquke khona, yikho lapho ubona khona intengo yangikhona nxa kuthengiselwana izimali iyehlile yaphansi. Kodwa kavele asikhulumi ngayo phela leyo mali, asiyihola silayo, asingeke sibuke ukuthi imali yaseMelika zwakala ngcono kumbe yasengilandi sizwakala ngcono azibeleka kayisikho lokho abantu abakhuluma ngakho abakhuluma ngakho ukuthi impuphu iyathengeka yini chukela liyathengeka yini school fees iyabhadaleka yini i-transport kugada imota kuyagadeka yini lezo zinto kazikaguquki zonke lokho ezinzima njengalokhu zazinzima ezinye sezikhwelile njengabo fuel njengabo sinkwa kukhwelile ngemva kokuthi sekukhithiwe imali yakwamanye amazwe sikwa sisuke ku-350 sesiku-4 something kwezinye indaba singenza i-5 something kusiya ngokuthi ungaphi
umnumzana efidlela ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association
Zimbabwe The Voice of America
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma uyacela ukuthi enqabele ukudilizwa kwemiphochongo yaleli dolobho inkampani yezesa. Inkampani le ithi izadiliza imiphochongo le ngoba ingasaqinanga kanti njalo ingasenelisi ukuphehla amagesi ngendlela ebisenza ngayo eminyakeni edluleyo. Kodwa sokulokudonselana phakathi kwekhansili lezesa ikhansili isithi imiphochongo le ngeyayo njalo kayimelanga idilizwe. Kodwa izesa layo ithi izakhiwo lezi ngezayo. Udaba lokuthi ngubani kahle kahle umnikazi lusemthethwandaba ngemva kokukhwezwa yikhansili. Izolo umhlangano obekhona phakathi kwezesa umasipala kanye lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi phezu kwalolu daba awuphumanga lalutho. Umeya wedolobho umguni utshele iStudio 7 ukuthi baza kuya emthethwandaba njalo ngeviki ezayo ukuyawucela ukuthi uvimbe izesa ukudiliza imiphochongo le.
Hey amagqwetha ethu asikambise emthethwandaba udaba lolu ngokushesha esingathi agent chamber application yokuyenza okuthiwa ngesilungu interdict eyokuthi sisalinde ukuthi i-high court ihluze udaba lokuthi umnikazi we-power station mbani phakathi kwethu lezesa laba bamiswe ukudiliza le mphochongo thina njengobulawayo kasikho against ukuphekwa kwamagetsi ku-power station yana kodwa sithi thina kasilandeleni umthetho ngoba asingeke sithi udaba lusesecourt sesiqalisa dina ukuthi siyahlala phansi sikhulume i-court ingakatsho ukuthi onguye umnikazi kumbe amalungelo e-power station ngakabani.
Uthe ukhuluma lochasi izolo wathi ukudiliza imphochongo le kufana nje lokudiliza isakhiwo seGreat Zimbabwe njani
ubulawayo kuthiwa konke ziyathunqa lanxa zingasathunqi lesi stage samagetsi uzananzelela ukuthi esingathi ngama symbols awedorobho kubonakala kula ina leli mphochongo ukuthengisa ukuthi yikho kobulawayo sithina nxa ukuthi sokudilizwa leli mphochongo kuthi ukuthi phela akusela esingathi ngama symbols atshengisa ubulawayo ukuthi akusela leyana mphochongo ngokuza nanzela ukuthi nxa kutshengiswa udobho lakobulawayo kutshengiswa impochongo kutshengiswe isakhiwo leso esikaloliwe kutshengiswa isidulo ne-tower block yizi zakhiwo le-art gallery yizi zakhiwo esingathi ezimisa ubulawayo kufana layo izimbabwe izimbabwe uzananzela ukuthi yona leyana i-Great Zimbabwe uzakhangela ukuthi even emalini ukhangele even into eziningi ezitshengisa izimbabwe kutshengiswa yona leyana i-Great Zimbabwe so yikho simtshele koruminist ukuthi minister thina nxa sikhangele uhlelo lokudilizwa kwempotshongo leyo ukuthi kudiliza ubulawayo ukuba khona kukabulawayo.
Izesa ithi impochongo le isiyingozi kayisaqinanga lanxa kuliqiniso lokho kalikuvuma ukuthi idilizwe.
Silayo indawo lapho vele sifuna ukuthi kwakhiwe izitshi ezitsha ezamagetsi kabakhulume lathi sibanikele indawo bayathi izitshi ezitsha zamagetsi ngoba bathi khona phana bazatriga khona impochongo yena le embili bazakwakha enye imbiza enkulu khona phana ekusuzelwa khathesi nasithi kabayakhele kwenye indawo entsha vele ngoba sinazo lezo ndawo.
Umnumzana Solomon Mkuni ngumeya wakobulawayo asenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi kanye labenkampani yezesa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Uhlelo lwezemaphandleni namuhla sikobhutshe ePlumtree lapho okulezilwane esezihlasele zaqeda izifuyo njalo zaletha ukwesaba okukhulu ebantwini. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Gibson Nyathi. Ngiyakwamukela kuhlelo mdluli.
Ngibonge baba Nkomo.
Abogatsha lwezendle sizwa kuthiwa sebefikile khona ngapho lani selibabonile. Bathi bayawuthola yini umkhondo wezilwane lezi?
Yebo baba Nkomo, umkhondo bayawuthola wona kodwa sabasadingisisa ukuthi zingaba zilapha nga. Ngoba lapha sinathisa inkomo emfuleni asisayazi ukuthi ziyachathamela laphana lapho esithanda khona amanzi noma zikhona khona lapho ezihotsheni duzane. Kodwa into esisimangazayile sesidla lamadonki baba Nkomo. Singasidonki silwana lo muntu
izifuyo esigabeni.
Zicine izolo kuphela kulapho ezingazanga zibambe izolo kuphela kuthange zithaya inkomo ezi-3. Abantu abaningi masibala ezigabeni lapha kukhanya ukuthi zingafika le-10 or 12 inkomo esezibanjwe izilwana singakabali amadonki.
Ezintathu lezi mdluli uthi zithaywe ngobusuku obubodwa nje.
Ezintathu
ngamathambo kuphela.
Azaphela du sithola kuyihlokwanyana lokuthi uyibone ukuthi ngeyakho usubona ngophawu noma ngomtshiso.
Nxa likhuluma labo bathi zingaba zivele ngaphi kahle kahle?
Kahle kahle ngathi zithutha zivele entshonalanga izilwana lezi zisiye empumalanga. Bo bathi bona sithi izolo labo kabazange balala lokhu besemkhondweni wazo.
Bahlomile mpela bazimisele.
Bahlomile baba Nkomo, hayi bayazama mpela ngoba labo bayatsho bathi asilali siyalala sizingela ubusuku wonke. Ukusaba sekuphatheme kakhulu ekhaya lapha nabantu lasezikolo lapha, hayi abantwana sebefanele othithala babakhulile kukhanga kusahlaleki Nkomo lapha. Kwasekuqaleni besisaba indlovu, kwakhathe sekuyindlovu lezilwana baba Nkomo.
Zikhona lazo kulezi nsuku indlovu?
Zisemazamnyama kwakhathesi sezisukile ngapha eThekwane sekulezilwana. Kulapho esigqibha khona esigqibhela khona izliba siyenzela inkomo kulapho ezithola khona.
Madamu akula madamu elinathisa kiyo khona ngapho?
Idamu khohlwa baba Nkomo, sagcina kudala thina into ethiwa idamu. Okwethu sinatha kwizikotho lazizikotho kakhulu sesifostela nje kodwa ukuphanda phansi efuleni.
Ngaphandle kwendlovu lezilwane zonezo zikhona ezinye inyamazana zendle eziyake zilihluphe kumbe yizonezo kuphela?
Labona abobhululu bami izibongo zamonyathi labo bahlupha yonke into baba Nkomo. Ngoba la madoda lawo mawudibana nabo sekufanele omunye afe. Konke lokungomfisi kukhona kulanto engekho lapha.
Ziphuma ngaphi zonke inyamazana lezi baba Nyathi? Emabhongane ewange zivela ngaphi kahle kahle?
Sisolela khona ewange khona le game reserve zithutsha zisemabhongane khona phana ukuthi ziyayeqa kumbe ziyeza njani asiyazi. Kulapho esinganalwazi khona khonapho kodwa zibuya khonale emabhongane entshonalanga kube wange khonale.
Izakhamizi njengoba lisengozini engaka kulokwesaba okungaka njalo ungazixwayisa ngawapha amazwi?
Okufanana nabahlali kona ngingabaxwayisa nje ngithi bayeke ukuhambe kushuku bahambe kukhanya njalo umuntu ma kungathi sekumunda amehlo engahambi yedwa hlezi mhlawumbe singaba ngowani kusile omunye azotela abantu bengahambi uwani ngoba kuyingozi baba Nkomo ivile abantwana besikolo siyabatshela ukuthi bahambe beyigroup.
Hayi siyabonga mdlulodlula abanye.
Sibonge kakhulu baba Ntungameli, wisho ukuthi labo abayibona ama-demo ranger angathi bangasisiza beqede lolu hlupho esilalo. Ngiyabonga Nkomo, ngiyabonga baba.
Gukama
Namle
Namle Namle Lam Shweshwe
Namle La Nampawa Fuwembula
Umnumzana Gibson Nyati Yesakamuzi Sakopuche Eplam Tree Lapo Oso Wisha Selekona Iziluane Zakreta Izifuyo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Singene kuhlelo lwabesifazana silo standekile emhlanga we Studio 7.
Siyalambukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga lamhla sixoxa lo nkosazana Mebo Ngwenya isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association yena ekugatsha lwezempila kahle
ukukhathaza abantu like iweather le anti siyakwazi ukuthi isikhathi somqando abantu baba la maflu labo pneumonia izihlabo into ezinjalo so abantu babe kudingakala ukuthi basize as they get infected or affected ngemkhuhlane nyana inale bakhona ikhozwa iweather ikhozwa yini but then kwesinye isikhathi uzothola ukuthi bahamba besiyadinga usizo bengalutholi ngokuthi ilizwe lethu njengoba linditshekile linje kuyabe kunzima ukuthi bathole ama-services okuyingxaki I think generally nje yoku-access ama-services wona lawa ayabe kungela ama-treatment i-treatment iyabe ingekho I'd say because u-primary nurse uyabe khona but i-medication iyabe ingekho
lanxa umuntu ebhadela imali yakhe
ye lanxa ibhadela imali yakhe uyafika ebhadale shit consultation which is $5 and then abesengena consultation room atshele ukuthi okay ule flu but then imedication yokuthi ayiphiwe akakula sebhalele iprescription ukuthi ayithenga akaafford there can be one or two instances but imithi eminingi iyabilokhu isithi imali yakwamanye amazwe iusa which is akula muntu holi yisa lapha eZimbabwe and kubanzima ukuthi umuntu yabe la prescription ayithwali until as TM mhlabeni or as afile
sesikhangela abesifazana abazithweleyo ke labahambisa abantwana emaclinic
abazithweleyo kokufana bayakhala ngemali bathi khona ngabe uhulumeni uyabanakekela ukuthi imali yehle ngoba kabalayo imali yakhona kumele bayibhadale ukuthi ku-preparation ukuthi balungiselele ukuyabeletha.
Uke wakhuluma ngaphambilini kwalingxoxo ukuthi ugatsha lwakho lwezempila kahle lugcizelela ukuthi abantu beziphathe kuhle. Libone ngani bayakwenza yini lokho endaweni za?
I would say bayakwenza, but umuntu ngumuntu la uyahamba-hamba adini. Omunye uyabe kuyi-attitude alayo which we no one can change it. Uyabe vele isikholo. As for ukubutha kwezibi nge-city council, la i-city council iyabutha kuhle sibili. But omama ikakhulu basafuna ukuthi bafundiswe. Omama sile that little percent yokuchapha vele. Ukuthi ungaze sifike i-toilet clean we should be. Uyathola ukuthi kumele si-reminde ukuthi khona bomama lichinda njengoba litholile. Which is, I feel ukuthi it's akudingakali ukuthi kuze kube le announcement enjalo but kuhlala kukhona nje ukuthi vele lapho ungene khona umama etoilet ungangena 5-6 obomama kumele uye-checka ngoba vele kuyasala kuyi-mess even ukudispose ama-pampers bayatshelwa sibili but babakhona labanayo a certain percentage ukuthi uyafika ama-pampers ethwele izinto emgwaqeni
kuyini elikwenzayo ngalolu hlupho labo esibhedlela liyakhulumisana labo lomphakathi liyakhulumisana la
Yes, kwenza isilama programs ukuthi we visit like ama clinics and sicele islot sixoxisane labo mama lapho sihlangana khona labo mama abazithwele different ages of bo mama ulamankazana then okunye siyayenza ama forums amanye ukuthi sibuthanise omama maybe sithi 30 over a given time sixoxisane nje ukuthi singaziphatha njani ukuthi sibe yisizwe esiclean sibe ngobulawayo omuhle kuyisizwe sakomthakazi sibili hayi abantu bayakuthakazelelela kakhulu ngoba kusuka kuvenza ukuthi siyaxoxisana sibaningi omunye lomunye uhamba efunda okutsha. So sikubona ku fruitful sibili ukuthi this program isabe siyenza is fruitful ebantwini.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Mabel Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ekugatsha lwezempilakahle. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Kande.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Igama lami ngu Chris Kande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lo somabhizimusi ohlala eDede, umnumzana Jealous Sansole.
Into ekhona kanti ukuthi angabe kuthiwa siyazwelana empilweni, bekufuza ukuthi lo khokhela axolele nje abantu. Amiceleni nje azikhulumele ukuthi kona hayi bakithi kakuzama omunye mina sengihlile. Ngoba lokhu yikuhlukuluza abantu. Ngoba into ekhona vele as long as iZANU-PF ingahambanga, sizahlala siloko sinje kanti vele kula nto esitshintshe. Into ekhona kuphela yikuthi abantu bezanu bayekile ezombanga. And kamboni ukuthi ngomumo lo esikuwo ukuthi kambe sizambamba sibili uDisemba, izinto ziloko zinje. Nxa singambamba uDisemba izinto zikhwela kangaka, isifa vele sona siyabe sesiyimalini. Kathesi ngawuchasela kanti ukuthi khona ama-drinks izolo mvele wathenga, athengwa umeru ama-credit aya thiwa $7, amanye athiwa 17 pound. I-price yakhona ingithethe isikhathi ukuthi ngibe yazi ukuthi khona kanti vele kumele ngiyithengise ngemalini i-drink eyodwa. Khonapho ngathi ngiyayikhangela i-drink eyodwa 500 mls, ngitsho vele ukuthi ngiyifake ngithi $3.50. Ngiphinde ngicabange futhi ukuthi nge-$3.50 ozathenga umbani akula. So yibuzima esila amboni ukuthi uDisemba sibili ukuthi simfike. Into enkulu engani ngiyakunanzelela, abantwana bakumabhoding, ungafika ema-boarding school bayadubeka, bayadubeka ngoba isinkwa kasikho, impuphu yashoda. Nxa ikhona isifizi esayibhadalayo vele ayisatsho lutho, ayiputshi itemu. So angikwazi ukuthi sizapha ukuthi uDisemba simbambe sibili, hhayi amboni kanti.
Yes, ke sikhangele kathesi kwezokulima lapha, batholile yini abantu esigabeni imbijana lanxa bekungela zulu?
Ungakhangela sisesintwini, sase sakubona ungakaphushi umnyaka ilokuze isikhathi sokulima ukuthi lo nyaka ungabona izithelo zizala kakhulu njengalo nyaka omthwankela labo omningi lezithelo kuningi kakhulu. Loko kwahle kwakhombela ukuthi lo nyaka yinjani. And abantu kabadubhanga olenhlasa engxenye ngabe wadobha ibhaketi elilodwa kumbe amabili. Lo uyabe lenhlasa akula lutho. Khathesi inkomo sezile inyanga vele zingenile emahlangeni. Actually ngabe izinto ziright, inkomo zijale ukungena ngamajulayi. Khathesi vele ngihamba lalapha emasimini vele lamahlangu okudla inkomo vele kasekho.
Okokuthi kukhona yini lapho suzokhona ukuthi ziyacuba vele ukuthi kusiyafika inyanga ezimbili ezilandelayo ngabe sokonakele?
Azikacubi kangako kathesi, kodwa kathesi ngikhuluma nginje amanzi zinathe esibhoraneni, ziyaphontshelwa esibhoraneni and izibhorane eziningi zifile. Kodwa isimo esikhona enkomeni kathesi uyakubona ukuthi after 1 month vele ziyabe seziqalise ukucuba. Kona inkomo thina sizijayele ukuthi zicuba ngama-October November, kulapho ezicuba khona, but lo nyaka ziyaqalisa ngoJune.
Abantu bona ke indlala injani lapha ezindlini, bathi baphila njani?
Yeah, ikuthi ama handouts ebengani asasekhona kancane, kodwa atsho kukhona izalukazi laba abaqinileyo yiwo abalodwa. Ngoba ugogo angahola phakathi komuzi eyedwa kuthiwa isaka ngelezalukazi, laba abanye bonke bangaholanga isaka lelo aliqedi viki, kuzazeyohola futhi ngenyanga ezayo kumbeni kwenyanga ezimbili ezizayo, kuyabe kungasela lutho. Kunzima phandle emakhaya,
abantu vele baziphilela ngamanzi leyayona le mtshwangeni.
Lo ke ngumnumzana Jealous Sansole usomabhizimusi ohlala eDede ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Siyabonga tahelitala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Sizigqibeke ezakusihlwa ngokukhangela impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla. IHighlanders ibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lengezi Platinum. IZPC Caripa yona inqobe iCapes United nge 1-0, kwathi iChickenin yanqoba iMushoani Stars nge 3-1. Triangle United 1-0. IBlack Rhinos leyata zibe ngutshikilo bhanqa 0-0, kwazothi iFC Platinum yona yanqoba iManica Diamonds nge 1-0. Kwejani bende lesiqibela ezakusihlwa lihlabela ke kamnandi. Liyabazi phela abafana ababehamba lo Christopher Shoko the legend. Antike basakhona osizwa baliphethe iqembu siza kuba labo ke khonapha emsakazweni maduze nje kuhlelo lweWoza Friday. Siyakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umeya wakobulawayo uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma ukuyacela ukuthi yenqabele ukudilizwa kwemiphotshongo kamansipala inkampani yezesa. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.